Zware 21st February movement iri iraiti pedzera mari mamiliyon nemamiliyon vana veZimbabwe vachidya nokudzironda vachinonsoshe nemuromo asi vakugabe nevamwe vavo vachidya mazimari akawanda iko zvino Mugabe abva hatisi kuda kuti zuva iroro richiti dhurira zvakare Mugabe pachake haana kumbobvira ati zuva iri iholiday asi vamunangagwa wabva vatoenda kumberi kwawa Mugabe vakabva vaisa zuva iri seholiday izuva rekuti industry haishande mashops haavhurwe uyezve vana veZimbabwe havashande saka izuva rinodhurira nyika zvokuti saka ndicho chimwe chinhu chekutanga chatanga kushaishwa naPresident Munyowani kana vachida kukudza Mugabe saizvozvo zvinozoita sei kuti vateedzera mapolicies ake zvinoreva kuti iona Mugabe isemusemu asi chikurukuru ndechekuti vana veZimbabwe vabirwa zuva rekuti tigadzire upfumi hwenyika ino tinotokamisa nazvo izvozvo
sebato mune zvamuchaita here kupikisa kwamuchaita zuva iroro
isu zuva iri hatiri cherechedzi nokuti izuva rakazvarwa mudzvinyiri wechipenga muZimbabwe chipo Robert Mugabe akauya zvakanaka achibva kuhondo nevamwe asi akazoita agara akauraya upfumi hwenyika kune vanhu vazhinji vakaroa munyika muno pamusana pake
saka nzira dzamungakurudzira nadzo vamonzora sebato kuti vamugabe vanga vachicherechedzwa nadzo ndedzipi
vanochechedzwa mabhuku ehistory kuti kwangu ina Mugabe kwete kuti vana veZimbabwe musaenda kubasa nyange uchida Mugabe kunyange usingaudi usaenda kubasa nekuti zuva rakasvarwa Mugabe rinotipei zuva iro sei tisei akatitorera 37 years zvekuti tigadzire upfumi hwedu taakuda kuwaka upfumi hwedu hatisi kuda kudisturbwa nazvo.